tatotora matanho aya taenda kumagweta edu tikaudza kuti vanofanwa enda kucosina court kuti cosina court inge ichitaura pachena kuti ziri kuda kuti vana vamugabe zvekuisa mavice president maviri hazvisiri pamutemo havachatenderwi nebumbiro ripo kuti vange vachiapoinda mavice president maviri vaifanwa kungotozviita pakapera sarudzo paya iye zvino chavakwanisa kungoita kureplace mai mujuru vavakadzinga kwete kuti vange vachiuya futi nomumwe vice president kuti pange paine mavice president maviri
imi muri kushandisa chikamu chipi chemutemo iwe
isu tiri kushandisa chikamu cheinonzi sejo 6 iri muconstitution umu mukatarisa paragraph 14 subparagraph 2 inotaurwa kuti mutungamiri wenyika ane masimba okuti anenge achiapoinda mapresident asingadariki maviri nguva dzinenge dzapera maelections saka vamugabe pavakaapoinda mai mujuru vakatomeka decision yekuti hapachakwanisi kunge pane mavice president maviri uye imwe nyaya inonetsa ndeyekuti bumbiro romutemo iri rotaura kuti munhu anenge aita vice president kana kuti anenge aita president kana akazenge asiya anoramba achipuhwa uya unonzi ndigandigere wakafanana nepei yavice president kana president anenge aripo saka tiri kuti zvoda kutoitwa navamugabe zvinoreva kuti kutanga kwemwedzi unoyu pane pati vane vanhu vatatu vanenge vachipuhwa muhoro wavice president saka tiri kuti senyika yezimbabwe iri kutonetsekawo mari iko iyo mari iyi vanozoiwana kupiko panenge pachichema vashandi vaida kuwedzerwa mari zvonzi hapana mari tozowana mari yekubhadhara 3 mavice president saka toona zviri zvinhu zvakashata izvozvo sesangano renca
asi hapana here imwe nzira yekuti vamugabe vanogona kunzvenga nayo bumbiro remutemo iro vachishandisa masimba avo avakashandisa pakudoma amai mujuru vachiashandisa zvakare pakuvamisa basa
tingati ndo zvimwe zvinonetsawo pabumbiro racho riripo kuti masimba arimo apurezidendi akawandisa kuti ange ari masimba anenge achipuhwa munhu mumwe chete kana ivo vakazodhizaita zvava kushandisa masimba avo asi isusu sepato reopposition renca ndofungawo isaitawo zvatinogonawo kuti titi pamutemo uripo watiri kuverenga isusu hamuchatenderwi kuti munge muchiita mavice president maviri